manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kurume 24, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komisheni inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, inoti ichiri kuona vhidhiyo yeuori huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe iro rakaburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera neZuro. Pasi rose rinocherechedza zuva rechirwere cherurindi kana kuti tuberculosis reworld TB day, hurumende ichikurudzirwa kuisa mari yakawanda mukurwisana nedenda iri munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti ichiri kuona vhidhiyo rakaburitswa neZuro neAl Jazeera riri kufumura uori unonzi huri kuitika mukutengeswa kunze kwegoridhe. Izvi zviri kuuya panguva iyo veruzhinji munyika, kusanganisira vamwe vemapato ezvematongerwo enyika vari kushushikana zvikuru nezviri kuitika mukubiwa kwezviwanikwa zvichiendeswa kunze, veruzhinji vachitya nhoko dzezvironda. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
RweZAC Commissioner Tando Mulombeni vaudza Studio 7 kuti komisheni yavo ichiri kuona vhidhiyo iyi, vachiti vachazopa pamire komisheni yavo kana vapedza kuriona. Vachinyorawo padandemutande retwitter mutungamiriri weTripleC vaNelson Chamisa vati vhidhiyo yeAl Jazeera iyi mucherechedzo wekudzama kwekuora kwakaita utungamiriri kubva kumusoro. Uku bato rezapu rati rakatyamadzwa zvikuru asi harina kushamiswa nechiitiko ichi sezvo richiziva kuti vamwe varo ava havana hanya nevana veZimbabwe. Mugwaro raraburitsa bato iri rati riri kukurudzira vana veZimbabwe nemasangano akasiyana-siyana kuti vagadzirire kutora matanho ekuti vari kunangwa muvhidhiyo iyi vatorerwe matano. Ukuwo vamwe vagari vekwamutare vataurwa navo neStudio 7 nhasi vanosanganisira vaEzekiel Manatsa vanoti zvinovarwadza kuti ruzhinji rwenyika huri kunonga svisve nemuromo, asi vamwe vari kumusoro vachiita madiro ajojina neupfumi hwenyika zvisingabatsiri vazhinji.
Illicit deals anenge achibenefita very few powerful people at the expense of general populace. Hazvina kwazvinotisvitsa senyika because my resources are for everyone to benefit everyone. My resources ndo vanofanira kunge achiita kuti mari inowanikwa kuma resources itibatsire kudevelopa nyika, but kana zvichidevelopa munhu one ne a few just because they have power, hatina kwatinoenda and hatingawani development. We are going nowhere.
Mumwe mugari wemamutare vaobehove avo vanogara mumusha weGreenside vanoti mhosva hairovi sezvo vose vaiita zvekonyererwa nemasaisai dandemutande reindaneti vave kubudiswa pachena pamusoro pekwaibva mari dzavo.
Zvinhu zvakagara zviri kungoitika, hapana asiri kuziva kuti chii chiri kuitika muZimbabwe. Henu reita varishaya akabatwa akaendeswa kumatare edzimhosva akaakwitwa, asi ndichitongoona kuti chii ari kuakwitwa because he is part of the cartel. Cartel haibatwe, it's catch and release. But chokwani yekutoti vakamubata vacho ndo vakatodzingwa mabasa, nanhasi vatoyaura vari kumamisha. Asi vaida kuti zvinhu zvinge zvakanakira isusu newe muno muZimbabwe. Zviri kuitwa izvi nehurumende yavamunangagwa atisusfaria nekuti iwo munanga kugova vagara vari gold dealer kubva kare zva
ndore Marisa vanoita basa rekutengisa zvakasiyana siyana mamutare vanoti izvi zvinofanirwa kukurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota sezvo vari kuona mamiriro akaita zvinhu munyika kuti haana kunaka vanoti vechidiki hapana chavo kudzimara kana vachikachipota vachisarudza shanduko Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapasimonya kureba vachitaura neStudio 7 nasi vati mutemo uri pachena maringe nevanenge vapara mhosva
zvakaitwa neAl Jazeera zvinhu zvakanaka zvekuti wano expose corruption asi tinotarisira we don't expect it to just end as an expose but notice that hurumende ikwanisa kutora matanho anoita kuti kubva ipapo kuenda kumberi inge ichikwanisa kuferefetawo zviri kubva mune zviri kutaurwa kuti ndizvo here zviri kuitika kana paine wakapara mhosva wonge vachisungwa nemutemo vachiprosecutwa kumatare totatsirwa zvakare masangano epasi rose anodhila nezvemari anoita zvemoney laundering kuti wange vachitorawo matanho ekuona kuti zvinhu izvo zvagadziriswa here uyezve vakapara mhosva ava vasangana nezvirango zvavanokodzera
vamwe vagari munharaunda dzakasiyana siyana vanotiwo havana ruzivo nezviri kuitika nezviri kubuda pazvivhitivhiti pamusoro pekumurwa kunonzi kuri kuitwa zviwanikwa zvenyika kunyanya goridhe zvichitengeswa kunze zvichikoronyera nyaya yekuburitswa kwegoridhe zviri kunze kwemutemo iyi inodzosa ndangariro kuvana vezimbabwe vakawanda pamusoro pekurasikirwa kwakaitwa nyika nemangoda ayo akanga achicherwa kwachiyadzwa zvakazoita kuti vaive mutungamiriri wenyika mushakabvu varobert mugabe vataure kuti nyika yakanga yarasikirwa nemabhiriyoni 15 emadhora ekuamerica kuburikidza nekubiwa kwemangoda studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana kanawo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai monica mutsvangwa kuti tinzwe divi ravo rehurumende panyaya iyi hatinawo kukwanisa kubata mutauriri wezano pf vachris mutsvangwa kuti tinzwewo pamiri bato ravo panyaya iyi asi mutauriri wemapurisa nyika yose assistant commissioner ponyati audza studio 7 kuti havasati vaona vhidhiyo yeAl Jazeera iyi vachiti vanozotaura chete kana variona asi bhanga guru renyika reRBZ kuburikidza neboka refinancial intelligence unit rakazivisa kuti rave kutoferefeta vamwe vari kuburitswa mazita avo muvhidhiyo iyi vaubert angel nevaevan macmillan ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo
Hurumende inoti yakazvipira kuchengetedza vatori venhau kuti vashande zvakasununguka apo nyika yatarisana nesarudzo dziri kuitwa gore rino Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Vachitaura pamusangano wakokerwa nemedia Alliance of Zimbabwe uyo wanga uchikurukura nezvekuchengetedzeka kwevatori venhau apo vanenge vachiita basa ravo mushandi mubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vajonathan gandari vati hurumende inoda kuti vatori venhau vashande zvakasununguka
Hurumende yeSecond Republic yatora matanho akasiyana siyana kuona kuti vashandi vane chekuita nezvekuburitswa kwemashoko vashanda zvakasununguka uye vakachengetedzeka mukuita basa ravo
izvi zvatsigirwa navaacademicnamora vataura vakamirira Zimbabwe Media Commission vachinamora vatiwo senzira yekuzvidzivirira vatori venavo vanofanira kuzvizivisa kana vasvika panzvimbo pavanenge vachishandira
But chatinokukurudzira rukazhinji kazhinji ndechekuti pakutora nhau pane zvatinofanira kuita sevatori venhau zvekuti tizivikanwe kuti tiri papi ende patinosvika tichitaura kuti ndisitasvika topiwa pedu pekugara pekuti tinokwanisa kuzivikanwa kuti ava vatapi venhau sazvakakoshera chinhuwana zvinoita kuti vanochengetedza murau vakwanise kutiona patiri kana tichida kuchengetedzeka tichengetedzeka zvakanaka
vachinamura vatiwo pamutemo uriko haisi mhosva kuti vatori venhau vashande pasina chitupa chinopiwa neZimbabwe Media Commission
tapoi nhau anogona kuita basa rake asina chitupa kubva kuZimbabwe Media Commission munhu kana atongozvipira ndopa anokwanisa kuuya unokwanisa kuuya upiwa chitupa but kana usina chitupa zvinozonetsa kuti pane dzimwe nzvimbo dzekuti unobvunzwa chitupa ichocho kuti ubvumirwe kupinda saka hakuna murau unoti mutori wenhau wese anga aine chitupa ichocho ende hakuna murau unoti munhu asina chitupa paichoche anugona kusungwa.
Mutoriwe nao, Ruvimbo Muchenje, uyakamburuwa ni mapurisa ashtora mfananidzo, au za Studio 7 kutapo nyika ya tarisana nesarudzo, ishuviro yake kuti mapurisa ni matoriwe nao, vashande shakanaka.
Tino tarisira kuti mapurisa atichengeteze, sezvo anofanira kunge achiita zvekurovana, zvekusungana, isu tese tiri pabasa, atisijasi zvinhu zvatiri kutarisira pa sarudzo dzatakupinda madziri.
Vataura vakamirira mapurisa eZimbabwe Republic Police va Godfrey Kachanga vati shuviro yavo kuti vashandidzane zvakanaka nevatori venhau vachiti nhaurirano dzakakosha.
Ngati dei communication ngati dei nhaurirano nemapurisa anenge ari paground. Ipapo pane hapana pane pasina komanda, pese pane paina komanda. Vagare vakaita sei tazivana uindinei.
Vachibvunzwa nenyaya yekuti vatori venhau vatore zvitupa zvinopiwa neZimbabwe Electoral Commission kuti vakwanise kunyora nezvesarudzo, mutevedzeri wevanoona nezvekubudiswa kwemashoko muZimbabwe Electoral Commission vaRichard Ngurunga vati zvakakosha kuti zeki zive vatori venhau vanenge vachinyora nezvesarudzo. VaNgurunga varambawo kuti kune kusawirirana kukomishini inoona nezvesarudzo iyi zvichitevera kusawirirana kuripo nezvegwaro rekutarwa kwemiganhu. Tolive na ovati vanoda kuti hurukuro dzekuchengetedzeka kwavo dziendere mberi, vachiti vanodawo kusangana nevamiriri vemapato akasiyana siyana kuti vavavimbise kuti hakuna nhengo dzemapato dzichakanganisa vatori venhau vari pabasa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Rutendo Mawe.
Bato riri kutonga reZANU PF rinoti ragadzirira zvakakwana kuita sarudzo dzaro dzemaprimary idzo dziriko mangwana mugovera, kunyange hazvo paine mashoko ekuti mune dzimwe nzvimbo mune kusawirirana mukati menhengo dzebato iri. Mune dzimwe nzvimbo munonzi mune kurwisana kwenhengo dzinobva kumapoka evari kukwikwidzana. Vachasarudzwa ndivo vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino kumakanzuru, mudare reparamende nedare reseneti. Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva rechirwere cherurindi kana kuti tuberculosis TB reWorld TB Day. Hurumende iri kukurudzirwa kuti iise mari yakawanda mukurwisana nedenda iri munyika. Chirwere ichi chinonzi charamba chiri chimwe chezvirwere zviri pamusoro zviri kukonzera ndufu munyika. TB chirwere chinokonzerwa neutachiwana unokuvadza mapapu, uye chinonzi ndicho chimwe chezvirwere zvakaipisisa pasi rose. Ngatinzwei kubva kumutungamiri wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Mabasa ekurwisana nedenda reTB muZimbabwe akakanganiswawo zvekare nekuda kwedenda reCOVID-19. Saka kubvira zvatanga chirwere cheCOVID-19 muna 2020, tiri kuona kuti iwo mabasa ekurwisana nechirwere cheTB akadzokerawo zvekare kumasure. Apo tenge tarisa mabasa ekuongorora kuti vanhu vane chirwere cheTB ndechipi, yatinoti madiagnosis aya. Toyawo zvekare iwo mabasa ekurapa chaiwo TB munoziva mazuva atanga COVID. Kwakava nemalockdowns nemarestrictions, izvo zvakadisrupta vamwe vanhu vakanga vari pamushonga avo vaitora mapirisi eTB.
Zvii zvamunotidai zvaitwa kurerutsa dambudziko irori reTB munyika?
Pari zvino tiri kukurudzira kuti dai hurumende yaisawo mari yedu yenyika isusu mumabasa eTB. Hongu tinobatsirwa zvakanyanya nemasangano akaita sana Global Fund, asi zvinenge zvakakosha kuti isusu tiisawo mabasa kunyanyanyanya mabasa eresearch yekutsvagawo mishonga mitsva, naiwo mabasa ekugadzisa iyo nhau yemichina iyo yekutestisa vanhu vangadai vaine chirwere cheTB, so that tichazoita dambudziko revamwe vanhu vanozoziva kuti vaane TB, iyo TB yacho yazenge yakomba. Saka pachiri kudiwa basa rakakura zvakanyanyisa kurwisana nechirwere cheTB, asi hondo huru ndeyekuti ngatiisewo yedu isusu mari mabasa iwawo ekurwisana neTB.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reCommunity Working Group on Health vaita Irusike vari parunare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Mutevedzeri wemtungamiri wenyika ya America, amai Kamala Harris, vachave nhengo yehurumende yava Joe Biden yepamusoro-soro yekutanga kushanyira Africa apo vachatanga rwendo rwavo rwekushanyira Ghana, Tanzania neZambia svondo rinouya. Ofisi ya amai Harris inoti vachashanda kusimbaradza ukama nekuchengetedza nekubudirira kweupfumi vanongorora zvematongerwo enyika vachiti kuvepo kwavo uye vari mudzimai wekutanga kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika ane midzi yemadzitateguru ane chekuita neAfrica zvinhu zvakakosha zvikuru. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vechitendero chechi Muslim muNigeria vakacherechedza zuva rekutanga kwemwedzi wakakosha weRamadan nezuro musi weChina. Munguva yeRamadan, vatendi vechi Muslim vanocherechedza havadyi kana kunwa mvura kubva zuva richibuda kusvika zuva ranyura, pashure vozoungana nemhuri vachidya kudya kwemanheru. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari muCanada umo vari kushanya kwemazuva maviri, uko vari kutarisirwa kukurukura nyaya dzekufamba kwevanhu, kugadzikana pamwe nemhando dzemoto nemutungamiri wehurumende yeCanada vaJustin Trudeau. Vamwe varimi vefodya munyika vanoti vari kudhurirwa zvakanyanya nekutakura fodya yavo kuenda nayo kumisika kunotengeswa fodya. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wefodya wekumhangura vaClayton Mutikambizi vanoti kutakura bhera rimwe chete vanobhadhara madhora ekuAmerica anosvika 15 mari yavanoti yakawandisa kumurimi.
Achibhadharwa nekambani inenge ichitenga fodyaoti pakeji vaioti raiti 11 yabhadharwa nemurimi inobatwa paanenge atengesa bhadha yobva yaiitwa muakaunti matransport. Ukatonegosheta naye inogona kutowanda bekause pakapeka ndo padhuze, saka iyoyo mari iyoyo inenge yakatowanda sio.
Vamutikambizi vanoti vanotenga fodya vangadai vachienda kumamisha kunotengwa fodya kuti zvirerukire murimi.
Dai vaitwanisa kuzotengera murimi fodya yake paground kana kuti iyo kambani yayo inenge yapa munhu zvokurimisa yove netransport yayo ichiva ichitakura fodya yemurimi pamba inoendesa kufuro kwayo zvinenge zviri nani.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wefodya wekubhindura mudunhu reMashonaland and Central vaChristopher Mere. Vanoti vanotakura fodya vanopa zvikonzero zvekuti mafuta edzimotokari ave kudhura uye migwagwa yakaipa, izvo vanoti zvinovaurayira motokari dzavo. Mumwe wevanotakura fodya mudunhu reMashonaland West kuendesa kumisika inotengeswa fodya iri kuCaroi neHarare vaTekshua Musiwa vanoti mari iri kunzi nevarimi yakawanda ishoma.
So parori harizi dhizili rinofa, panofa masimbi dzinodhura kupfuura $15. Mapabataka saka murimi mani ari kuona iye achifanira kuona 100% profit mapafodya yake yakarima, asi iye asina control over transport but transport hairegiletwe munonegosheta.
Vamusiva vanoti varimi vanokanganwa kuti vatakure vefodya vari mubhizinisi, nekudaro vanofanirwa kushanda vachiwana chouviri.
Motari iyoyo inobirwa 300 liters rori roona kutakura iroro fulltank. Wamangamutaura naeni anokangama kuziva kuti iye ndifama ndizvona, asi ari kumutakurira ndibusinessman womumwe anonzi transport asinei nefarming, anoweka zvinhu from the perspective yetransport industry.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wepi chiti. Vano chidambu ziko, regu jura kutakuruwa kwe fojiko, ala gara riripo.
Waka gara kuchidura, nukuti chukutanga. Anutakura fojiko, atari sikutipiru, natakuruwa ilinore mazwagadi. Chechipiri, transporta atari sikuti, alukutakura biru, pa distance ya kareba mazwagadi. Uye murime aungurore kutimota ya takura mabiru, ake ilu mkondisheni ya kaita zei.
Amai jiti vanotivarimi vanofanirwa kubatana kuti vanobva nzvimbo imwe chete vashandise motokari imwe chete isingavadhurire uye kuti vashandise motokari dzakanaka dzisinganeswe nemapurisa dzine zvese zvakakwana. Amai jiti vanoti motokari dzisina zvakakwana dzinoita kuti vanotakura fodya vapedzisere vave kubhadhara mari yechioko muhomwe kumapurisa mutoro wavanozoisa kuvarimi.
Kutitisa kushungurudzwe na mapurisa munzira nekubhadhara zvoko muhomwe kumapurisa nokuti mota haina zvakakodzera.
Panyaya yekufa kwakaita migwagwa, mutauri webazi rinoona nezvekugadzirwa kwemigwagwa munyika reZimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA vatendai Mugabe vanoti dambudziko riri kumakanzuru ayo asiri kuita basa nemazvo. VaMugabe vanoti makanzuru akawanda ari kudzosa mari kwavari akadza kuipedza asi iyo migwagwa yakafa zvakanyanya. Asi munyori mukuru wekanzuru yeHurungwe vaLuku Kalajina vanoti mari dzinobva kuZinara dzinozopiwa gore rave kunopera kuti vaipedze nenguva diki, izvo vanoti hazvikwanisike. Kutakurwa kwemabhera efodya kunobhadharwa zvakasiyana siyana sezvo vamwe vachipiwa zvikwanisiro zvekurimisa nemakambani ayo anove ndiwo anozobhadhara zvakare motokari dzinotakura fodya kuenda kumisika, ivo vozotora mari yavo murimi paanotengesa fodya yake. Asi vamwe vanorima vakazvimirira vanozvitsvagira chekutakurisa vachibhadhara vega sekuwirirana kwavanenge vaita newe motokari. Bhero refodya rinorema zvekusvika makirogiramu zana, asi mamwe mabhera anenge asina kuzara zvekusvika ipapo anongobhadhariswa muripo webhera rizere. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weZim Dancehall anobva kuBindura Mashonaland Central, zita rake ndi Liberty Kaboyedza. Ngatinzwei hurukuro yataita naye ari kuBindura.
Ripa champion sounds, mama.
Azarwa madziva anozwa chisanga chikura ndeifarira music but chiwo changu chana chiri pangoti hamuchetese chazvozviitawo saka ndakasungowanawo mukana kurira 2021 go pandakangochambawo nemufesi wangu aitawo zvichi zvemusic saka ndaenda chinzwawo ndichiona zvavanoita zvakanaka nana. Chitumba ndanyora imwe pandakanda futi saka ndatoona kuti tinenge tine rwendo because vatsigiri vari kuzama zvavo kuuya vachitaura kuti ha muri kugona mukuru rambai makadaro.
Veruzhinji vari kutambira seni manzi yamuri kurova?
Nawo ndiri kugara muBindura ndimuma ndiri kuita basa remusic iroro. Ha, vanoshora mune zvakasiyana siyana. Pane vamwe vane jealousy chairo chairo zvekuti ha pavanenge vanyorawo songo yako mumwe anouyawo achiisawo advhaisi yake papo wakazvitedzera unogona kutopedzisirawo akutorekodha kana songo yavo yavanenge vazokuudza iwo.
Saka vabereki venyu vaitwa kudii mukoma muchitanga kurova magitare?
Vabereki vangu tingati vakazvishora, mama vari kuzvitambirawo sekuti zvinhu zvagara zvipo zvinongouyawo zvinosiyana siyana vakangozvitambirawo havana kana kumboda kundirambidza ngozi vachinzwa mizi yangu maka chini na miski yayo wakati ah miski yao mwanangu nichi ni message
mama
vanoda kukubata iwo vanoda kukubuka iwo kumashowo vanoda kuteerera mimanzi yenyu vanokuwana ikupi
namba dzangu dza phone dzandobatika 0778843215 WhatsApp Facebook ndinowanika ipapo
kamungade kubuda nako mudariro ndekapi tikokarova nhasi woza Friday night.
Chimisiki yangu ndiro pina na ndariro njimbezo inozi mama chimimuli rudo kweza hati adoni yato chikado ustarisisa chinu mwitika yako mwura rama asi hakuna munu asina kumupanga lewa duwa panga pina na mwisi yangu chidawa kwa njimili mwai mwune rudo jeji mwima kani kibita mwura rama wai waza nekuti mai jingirida kutema kama batachka acha iba madizi na kupeka kuchapa muri yeji kuti chikuonekera natishatema mabama na zura mama aba kuzima kuzishandira inanda tawa mabama na kura jiji kaza kuzima kuzionera mama jini mune mai mune rujo jiji jini magani jengeja mama mama ite kupapa kuchangai ne kuti saiza manyore kuti ndisike pandiri nasi ati mama mwe zikarela kumuzika ne kumaricha ne kuti mai bara kuti wana ndichita mama mai bara kuti wana ndaja mama ndini mune mai mune rudo jeji ndini mana ndiji tengeja mama Achaiga matizi na kupeka kuchapa muri yeji kuti tikuonekera natishatema mabama na zura mama aba kuzima kuzishandira ndinatema mabama na zura jiji aba kuzima kuzionera mama jini mune mai mune rudo jiji jini mana jiji chengeja mama
apo mange muchinzwa kambo kanonzi mama ndimi mune rudo manzwawo hurukoro yataita na Liberty Kaboyedza ari parunare kubindura tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7 tibatei pa WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Muchirongwa chedu che live talk nasi maneru na 8 PM tiri kutarisa nezve video rakaburitswa nezuro ne El Jazeera riri kuburitsa pachena uori huri kuitika mukuburitswa kwegoridhe munyika zviri kunze kwemutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko ku Studio 7 shandisai WhatsApp pa number dzinoti 001 202 465 0318. Sezo nguva yedu ya pera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Komisheni inoona nezve uori munyika yeZimbabwe yeAnti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti ichiri kuona vhidhiyo reuori huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe rakaburitswa nenhepfenyuro yeEl Jazeera nezuro. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri muvhidhiyo iri mucherechedzo wekudzama kwekuora kwakaita utungamiri kubva kumusoro.
Taba atashika kumagumo uchirongwa chedu chanasi ilai nesu zakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Evans Zeninga ndiri mu Washington DC ndoku siya ye mwina Gibbs Dube achikupai chirongwa che isindebele.
So we seek out